MaWarriors ave kudzoka kumba mushure mekupedza ari pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo mitatu zvichitevera kurohwa kwavakaitwa 4-2 neTunisia nezero manheru munhandare yeState d'Agoge muLibreville. MaWarriors haana kupiwa mukana nemaCarthage Eagles zvekuti vangadai vakakundwa nezvibodzwa zvakawandisa dai Tunisia isina kutambisa mikana yakawandisa yavakawana kunyanya munharaunda yekutanga. Tunisia yaive yatotungamira 3-0 kwafamba maminetsi makumi matatu nemanomwe zvekuti zvanga zvatove pachena kuti Zimbabwe yaive isingamire mumutambo uyu. Kunyange hazvo Knowledge Musona naTenda Indoro vakazorova havo mambure mutambo wanga watopera kare. Nengo yeWarriors Fan Club vaDaniel Muzamiri vanoti mutambo uyu wanga wakaoma zvikuru vachiwedzera ivo kuti maWarriors ane raki rekuti havana kurohwa nezvibodzwa zvakawandisa.
Papakaoma paya bhora rara rakasungarira ende hatina tatekwanisa kuita paya taifanira kutorwa 5-0 but takatomiramira kuti
muteveri wemaWarriors vasimba rachemandizvidza vanoti vari kurwadzikana zvikuru nezvakaitika izvi vachiti ivo vaitarisira kuti kana zvaomesesa maWarriors aiita mangange.
Tinotorwadziwa but we're expecting a win kana even a draw was better.
Muteveri wechikwata cheCapes United vafarai Musundire vanoti pasuwa akatadza kumisa vatambi vake mumutambo wakakosha uyu.
Pastrikos Tenda Indoro ndaifanira kutanga kwete ana Musheku paida right back like Oscar Machapa taendera nao pahight naiyo totari goalkeeper pana kuchinjwa Oscar pana Doni pana.
MaWarriors apedza ine point imwe chete pasi peSenegal iyo ine mapoints manomwe, Tunisia ine mapoints matanhatu pamwe neAlgeria iyo yapedza ine mapoints maviri. Chikwata chaCalisto pasuwa ichi ndiyo maWarriors anyanyokundikana kubva muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika mumakundano eAfrica Cup of Nations iwaya. Kunyange hazvo vasina kusvika mumakota finari, chikwata chaSunday chidzambwa cha2004 nechaCharles Mhlauri chemuna 2006 zvakabuda nemapoints matatu mushure mekukunda mumutambo mumwe chete. MaWarriors aya afanana zvakare nechikwata chenyika chevatambi vanotambira zvikwata zvemuno icho chakanobuda nepoint imwe chete mumitambo mitatu kuma 2016 Africa Nations Championships ayo anodaidzwa zvekare kunzi CHAN apo vakaenda kuRwanda. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJivas Nyakudya vanoti maWarriors akakundikana vasati vasimuka muHarare nemhaka yematambudziko avakasangana nawo vari mukamba.
Zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffecta even their performance mentally vanozotamba bhora vakatodyiwa kare.
Zvichitevera kurohwa neTunisia, captain wechikwata ichi Willard Katsande ataura iye kuti nguva yake yekutambira maWarriors yasvika pamagumo, achiti iye ave kuda kuisa simba rake rese mukutambira chikwata chake cheKaizer Chiefs chekuSouth Africa. MaWarriors ayo asiri kutamba makundano e2018 World Cup ave kumirira muna Gunyana panotanga mitambo ikuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations kuti vatange zvekare kukwikwidza nedzimwe nyika. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neCongo DR, Congo Brazzaville pamwe neLiberia mumakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.